varume vari kutonga zvekuti chero nhunzi hadzizi kufara. Makuzi areba, mari mumabhenga hamuna, ivo vakangoti mwii. Maticha ari kusitiraika, madhokuta ari kusitiraika, nyika yose yamira hoo kumatawuni kumaruzevha. Vamutuli vavakatora vari kugara mumikiri, vari kungotenderera nenyika vachikota vana pecha. Hatisi kutomboziva kuti vari kuinda kupi, vari kuda kudzoka kupi, zvavari kuda kuita ndezvipi nenyika. Vanhu vakapaa nemwana anochemera rimoti yeTV. Vamupa rimoti yeTV hachaoni TV akiipenga-penga rimoti ya. Ndoo kutonga kuri kuita varume ava. Hatisi kuona kuti vari kuindepi. Ndoo zvinongonetsawo chinhu chekuba. Ukaba chinhu unotadza kuchishandisa yoita sengozi izvo kusaziva chavaidira.
Vamuponda munotiwo kudini mashoko ava mafumai nemamiriro akaita zvino?
Nyika yakaomerwa nekuda kweMDC nestrategy yavo yanoti kudira jecha. Kudira jecha kunobuda pakuti iwe waita election wakundwa, woramba wachisumudza mhepo kuti aiwa ndabirirwa ndabirirwa, nokuti vanhu havazo focus on zvaizviri kuitika. Unoba kuti abirirwa sei abirirwa sei, ndo zvakaitika kuti vanhu MDC pakati paelection iya vakakurirwa zvakanaka, vakatanga kuita ruzha 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 ndokukonzerera mhirizhonga munyika kuti pasave nekufamba kwenyika zvakanaka. Zvisinei, asi nyika isu tiri kutarisira kuti zvinhu zvinonaka, nokuti pane plan yemedium term plan, it is a 2.5 years plan and so far it's about 4 months after election. Saka we believe kuti plani iripo iyoyo ichashanda. Panoda kuti paitwe macurrency reforms, which minister of finance Vamutuli vakataura kuti pataitwa mareforms ecurrency, kuti tiaona kuti mari iyoyo kushanda munyika ndeipi, inoshandiwa sei, mari dzekunze dzichashandiswa sei. Izvozvo ndizvo zvimwe zviri kugadziriswa kuti nyika imire pakanaka. MaQFO hongu arimo, asi fuel inoita chiwanika apo nepapo, nekuti mutengo wacho wakatidirire. And makanzwa minister of energy vachitaura kuti tichaona kuti tozvigadzirisa sei. Imwe fuel pamwe chanzi itengeswe nama US dollars imwe nemari yemuno, kuti vanenge vasingakwanisi kuonawo yekunze vanogadhara nemari yemuno, vanokwanisa yekunze vogadhara. Ndo zviri kutoitika izvozvi kune vane mari dzekunze fuel iri kuwanika, kune vasina yemabhondi ndo iri kuti netsei. Saka zvezvimwe zvemareforms ari kuitika ndo zvaande mareforms aaitike 1 day, aaitike 1 day, it's not an event, it's a long process. Inotirwadzei sekutaurwa kwakazvakaita, saka zvichatirwadzei asi zvichanaka. Ndosaka tichitaura kuti vanhu ngavashande pamwe chete. Tichidaro president vatotaura kuti his arms are stretched out kuti vashande navachamisa veMDC. Asi Chamisa ari kuramba achiramba kuti akigare pasina president.
Vamafumi.
Vamuponda vanohumana. Handizivi kuti vanga kwavakanga vachigara kudyei kunze kwenyika vachizharifa kunenge kwaenda musoro mavo. MaZimbabwenzi anoziva kuti nyika inoi yanga iri kutongwa neZANU PF. Ivo vana Munangagwa vana vachivenga vari makurukota amugabe. Zvino vari kutotadza kukundwa neharawa ine 93 years yaigara ichikwanisa kupa vanhu fuel dhora raya risingadonhi sezvizvi. Yaitoti kana zvinhu zvashata yaipindura, kana zvinhu zvaoma yaiti huyatangirai tiite hurumende yemubatanidzwa. Vaitori yakatongwara kudarika ava vechidiki vacho vatati tichifungira kuti kuda pane zvirimo musoro mavo. Iko zvino vamunangagwa vava kuda kutiza vachitenderera nyika 5. Makamboone pi president anovhizita nyika 5 vasingadi kugara muno vachingobhururuka chete seshiri.
Zvinobatsira here vamuponda kuenda kunze uko zviri kutaurwa navamafume kuti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vaende kunyika dzavari kuenda?
Aiwa, aiwa, ivavo vari kuvanozoti zvinobatsira, nekuti zviri kuitika pa tiri kuda kubreaka masanctions. Nyika yedu yakasungiwa nemasanctions nemawestern countries.